Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 31, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe royambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Asi hurumende inoti iri kuda kugadzirisa zvinhu panyaya yemitengo. Paula Dweita musangano wekuzeya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Zvichakadaro, bazi iri rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 1594. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana, kana kuti 38,944. Vanhu gumi nevatatu vakaporawo kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 36,591 vabatwa nechirwere ichi vachipona. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 759. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS riri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Svondo rapera, hurumende yakadzika mutemo wechimbi chimbi, kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unomanikidza vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana newepamusika wemari weRBZ Foreign Exchange Rate, kwete wepamusika wemukoto. Vemabhizimusi vanotyora mutemo uyu vanorangwa zvakaomarara. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakaudza bepa naure Sunday Mail kuti danho iri harisi kuda kuomesera vemabhizimusi, asi rinounza kugadzikana nekumisa uori kune vanowana mari kubvanga guru renyika nemutengo wepasi asi vodhurisa zvinhu. Dr. Mangudya vaudzawo Studio 7 kuti itumire mibvunzo asi vanga vasati vaipindura pataenda pamhepo. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati zvitoro zvakaita seTeachers Furnitures, OK, N. Richards nezvimwe zviri kutevedzera kurudzire hurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu.
Effectively, Statutory Instrument 127 nekuona kwatiri kuita ndekwekuti yakafanana nekuisa price control. Saka zvinhu zvikakontrolwa maprice zvinotanga kushayikwa, zvinotanga kutengeswa mumikoto umo mazvinotozodhura pfuura kana zvichinge zviri pamaopen shelf mumasupermarket.
Asika hurumende iri kuti iyo mutemo uyu wauya kuti paonekwe kuti zvitoro zvose zviri kubhadharisa vanhu mari dzakafanana.
Tinofunga kuti mutemo uyu ungange wakakodzera chete kana munhu wese achikwanisa kuwana foreign currency pa-auction. Asi kana kuine vamwe vasingakwanisi kuwana mari pa-auction, kuti tivaisire mutengo iwoyo, iwo makosi avo ari pamusoro kupfuura zvavachatengesa, panenge pasisina bhizinesi ravari kuita. Saka ndinofunga kuti mutemo uyu unofanira kuongororwa zvakare kuitira kuti usapanishe avo vasiri kukwanisa kuwana mari pa-auction. Zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vachitengesa zvinhu kuchishanda anonzi ma-market forces, vaya vanodhurisa vanoshaya anotenga nokuti kunenge kune zvakachipa. Saka isusu tinofunga kuti ma-market forces ndiwo ngaashandiswe pakutarwa kwemitengo.
Asi chii chinopa kuti pave nemusiyano panyaya dzemitengo idzi?
Munhu anotarisa kuti zvinhu zvake zvaari kutengesa iye ambozviwana nemari, oisawo majeni yake yakafanira kuitira kutiwo awane profit, nokuti hakuna munhu anokwanisa kutengesa at a loss. Asi vanhu vanowana mari yavo pa-auction vachitenga zvinhu zvavo, mari yavo yese yavanodai kutenga zvinhu zvekunze vachiiwana pa-auction, ndinofunga kuti ivavo ndo vangasungirwe kuti vashandise instrument iyoyi.
Ko, chii chinoitika hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti vasiri kuwana mari kuRBZ ava vatengese nemutengo mumwe chete nevari kuwana mari nemutengo wakatidererei kuRBZ?
Vanowana mari dzavo nedzimwe nzira kuti vasungirwe kusenzisa reti iyoyo inenge iripo. Ndinofunga kuti mabhizinesi avo haaiti zvakanaka, anogona kubroka vakabuda mubhizinesi. Saka tinozokonzera unemployment, tinozokonzera kuti mitengo zvinhu zvinofanira kutengeswa zvishayikwe mumashopu zvozowanikwa zvamumikoto, zvinenge zvaakutozodhura kupfuura zvatanga tichifunga kuti zviri kukonzerwa nekusatedzera auction rate.
Mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gungano revatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD rakabatana nemasangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mukupera kwesvondo vakaita musangano wemazuva maviri kunyanga wekuziya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, iyo yakasvitswa kuparamende nemamwe masangano akazvimirira. Masangano akasvitsa nyaya iyi kuparamende anosanganisira Zimbabwe Election Support Network, ZESNIN. Musangano uyu unonzi wakabata nyaya dzakawanda dzine chekuita nesarudzo, dzinosanganisira kuti vanoongorora sarudzo vanobva kunze kwenyika vobvumidzwa nani kuti vange vachipinda munyika. Vamwe vachiti izvi zvinofanirwa kusiyirwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, asi vamwe vachiti zvinofanirwa kusiyirwa vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Kunyanga hazvo, musangano wevatungamiri wakapetwa. Vamiriri vePOLAD vanonzi nhasi vanga vachienderera mberi nemusangano vachiita zvidzidzo zviri pamusoro pesarudzo. Zvakaunganidzwa zvose zvinonzi zvichasvitswa kugurukotaro zvemutemo, uye zvinotarisirwa kunge zvichizogadziriswa sarudzo dza2023 dzisati dzaitwa. Svondo rapera, rimwe bato risiri muPOLAD reMDC Alliance rakaparurawo zvarinoti zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPOLAD, muzvinafundo Lafumo Madruku, vanove zvakare mutungamiri webato reNCA, vanoti vemasangano akazvimirira vakaona zvakakosha kuti vaendewo kuPOLAD sezvo POLAD iine mukana wekusangana nemutungamiri wenyika pamwe nehurumende kuti vazeye kuti zvii zvingashandurwa mubumbiro remitemo panyaya dzesarudzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tanga tinawo ndeveZimbabwe Election Support Network inonzi ZESNE, nevanonzi Election Resources Center ERC, neveZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vane zvavakanyora zvinhu zvavanofunga kuti zvikagadziriswa mutemo yedu yemaelections, sarudzo dzinozofamba zvakanaka. Saka ndo vanga vachipresenta zvinhu zvavo zvavakanyora, tichitarisawo tichiona zvakawanda. Takawirira nezvizhinji zvavanga vachida kuti zviitike izvozvo, tikatozvitambira kuti tichazozviendesa mberiwo sePOLAD. Ivo vanenge vachingoti neuku vakanyorera kuparlamendi, zvimwewo vakaendesa kuMinistry of Justice. Asi zvakawanikwa zvakanaka kuti vauyo kupolad vataure ne polad kuti polad ine mukana wakakura wekuti tikwanise kusangana na president nekusangana nehurumende kuti tichiri zvingachinjwa.
Tirikunzwa kuti panenge pasina kuita kuwirirana panyaya yekuti vanouya muZimbabwe vachiongorora sarudzo vangadzima election observers vanenge vachizosarudzwa sei. Mungatidzwa zvakamira sei?
Hachisi chokwadi. Changa chichiitwa kunyanga kuti uyu akauya nepfungwa yake, umwe oitawo pfungwa yake, umwe oita pfungwa yake. Saka hapana chakanzi hachina kuwirirwana mudraft rakaunzwa nevanhu vezesni vanga vakanyora maunzirwe angaita vanhu vachive kunze zvavari kuproposa kuti zviitwe. Vanga vachiti mucommittee iyoyo inonzi Observers Accreditation Committee munge musina vamwe vanhu vanogara imomo vanga variko izvezvi pamutemo. Saka vamwewo nhengo dzepolad dzanga dzichifunga kuti aiwa hapana chakashata pane committee mamirira yakaita kuti vanhu vezek neZimbabwe Electoral Commission vange vachishandawo nemamwe mapazi ehurumende anonyatsoona neruzivo rwekuti tichidzana nedzimwe nyika kwakamira sei. Saka yainge yadiscussion yakaitwa kutaurana kwanga kuri kuita hapana kupokana kwakaitika ipapo.
Zvakabuda mumusangano uyu zvinozoshandiswa sei kuti zvinge zvichipinda mubumbiro remitemo?
Zvinhu izvi zvakabuda kubva pamusangano iyoyo zvichanyorwa gwaro richanyorwawo nePollard. Tanyora zvinhu izvozvo zvichabudiswa kune vanhu vese veZimbabwe mumanyuspepa, mumaredhiyo seyenyu iyoyi tichiti vePollard vanofunga izvi neizvi, vezesini vanofunga izvi neizvi, then kwakuendesa kuhurumende. Hurumende ndeichazotarisa zvese izvozvo. But umwe naumwe wedu anenge achichipusha kuya kunonzi kukambena kuhurumende, kunonzi kulobha muchirungu.
Vanga vari sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPollard vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Love Mumadhuku vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vanoti musangano uyu waive wakakosha zvikuru sezvo wakavapa mukana wekuti vasvitsewo vhangerirawo pamusoro penyaya dzesarudzo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona zvibatsira because mukana kakuti tiparidzewo vhangeri redu reshanduko yemirawo inoenderana nezvemaelection. Saka takaona uri mukana kutiudze kunyanyani vaplayers empolitics kuvaudza nhona dzedu sekuongora kwatoita mutemo wesarudzo muZimbabwe.
Vazhinji vanogaro chema kuti nyaya yekuwandudzwa kwemitemo nechekuita nesarudzo inyaya inozoda kutaurwa nezvayo sarudzo dzatarisanwa nadzo zvekuti panosara pasina nguva yekuti zvinge zvichigadziriswa. Zvii zvamungataura zvingadai zvakabatsira pamusangano iwoyu?
Takaona zviri kubatsira because 2023 anenge achiri kure uye vanhu vanga vari mumusangano macho vanomira mapato ematongerwo enyika vose vakawiranawo nesu pane zvatakavaudza kuti zvivandudzwe. Saka ndikuona sekuti vanhu vane chido chekuti zvivandudzwe nokukurumidza sarudzo dzati dzasvika. Ndosaka takationa mukana iyoyo kutaura navo nekuti musangano imomo manga muine vakuru vakuru vemapato vanomirira musangano uri kutonga nevari kupikisa. Saka vose vakaratidza chido chekuti vanotishanduke. Saka ndo takaona uri mukana mukuru chaizvo. Saka ndinofunga kuti sarudzo kana vakagamuchira zvatakavapa kubva mubhiru rakagadzwa nezvesin input yedu zvinogona kuunza shanduko munyika.
Imi sesangano reERC zvii zvamakatidai zvagadziriswa?
Zvakati wandei zvakawandisa asi takangoramba chekuti gavawanduze kuva nerusununguko kwekuita basa ravo vasina kumbonyikiswa vekuzek uyezve takati vagadzirise nyaya dzekumanominations kuti zvifambe nezira yakadai kumanominations kwazvo pamwe chetewo nekuti kana pakazoita kakawadzana mushure mekunge paita sarudzo mirawo yacho nepanonge iri mirawo yakajeka.
Imwe nyaya inotaurwawo ndeye vanouya vachiongorora sarudzo kubva kunze inyaya yakabatwawo iri pamusangano?
Inyaya takataura nezvayo zvikuru. Takati isusu chimwe chikamu chiri mumurawo wezvemaelections electoral aid chinotaura kuti panofanirwa paine committee inoumbwa nezek inoita kuti vaone kugadzira vanouya kuzoongorora sarudzo. Saka isi takaona sekuti mamiriro akaita electoral act inotora masimba kubva kuzek. Saka takati zvinokanganisa kubatwa kwebasa kwezek nekuti mukonstitutionizek inofanira kuti basa ravo iri yega pasina vamwe vanhu vanopindira mazviri. Saka inyaya yakataurwa nezvayo asi pakaratidza kakuti panoda kugadziriswa zvapo nekuti vamwe vaiti tikada kutidai zvinobvisa security yenyika, tikada kutidai zvinobvisa security yenyika. Asi chinhu chakataurwa nezvacho kuti zek inofanira kusiyiwa ichiita basa rayo sezvakatarwa mubumbiro remutemo.
Vanga vari sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vari parunare muHarare neStudio 7. Darira magistrate mumbulawayo ararasa chikumbiro chemutoro wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act. Asi mumashoko kuvatori venhau, sangano reCommunity to Protect Journalists kana kuti CPJ rati Moyo anofanirwa kuburiswa muusungwa sezvo mhosva yaari kupomerwa isina nematuro ose. Bepanhau reNew York Times mumashoko kuvatori venhau rati riri kushushikana zvikuru nekusungwa kwaMoyo uye rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevatori venhau muZimbabwe. Moyo anonzi aida kubatsira kupinza munyika vatori venhau veNew York Times vainge vabva kuSouth Africa vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare Rachel Mukanga varasa chikumbiro chaMoyo vachiti vanobvumirana nemaonero emuchuchisi ekuti mhosva yaari kupomerwa yakakura uye inogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe akasungwa naMoyo achinzi akavabatsira kugadzira mapepa zveuori vatavang Maneka vanove mushandi weZimbabwe Media Commission vanyimwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi aida kubatsira vamwe vatapi venhau vaviri vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika pamwe nekushanda zvisiri pamutemo. Moyo navamanhika vanzi vadzoke kudare musi wa10 Chikumi. Gweta riri kumirira Moyo vaDoug Coltart vange vasiri mudare nhasi, asi gweta muzvari Amanda Ndlovu avo vange vakamirira vaColtart pakunzwa mutongo wanhasi vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kupikisa mutongo uyu.
I'm noting the ruling on behalf of the first accused as well as the second accused because their lawyers are in Harare and the matter was moved over here to Bulawayo. So the effect of the ruling is that we have been disarmed.
Vakanzwika chikumbiro ichi nemusi wechishanu muchuchisi vaThompson Hove vakati Moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashande sevatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card, zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati havana zvakawanda zvekutaura nezvenyaya iyi sezvo ichiri mumatare.
Tikuteerera nyaya yaJeffrey Moyo tichida kuona kuti chii chiri kuitika. Tichazonge tichikwanisa kutaura zvakawanda nyaya iyi ichinge yazobuda mumatare ezimhosva. Pane zvino iri mumatare ezimhosva, saka hatikwanisi kunge tichitaura zvakawandisa.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachamirira kutongwa kwenyaya iyi mumatare, sangano ravo rinoramba richishushikana nenyaya dzekushungurudzwa nekusungwa kwevatapi venhau munyika. Zvichakadaro, kutongwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kwange kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi kwakundikana mushure mekunge gweta ravo vaziviseso Ncube vaita tsaona nemotokari yavo. Magistrate ari kunzwa nyaya iyi vatrinos utahwashe vati nyaya iyi ichazotanga kunzwika nemusi wa8 Chikunguru. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekuita uori apo vakamanikidza mapurisa ekuAvondale muHarare kuburitsa muusungwa vaive vakabata chigaro chemukuru wezinara vaMoses Juma uye vaive nhengo yebhodhi racho vaDavison Norupiri avo vaipomerwa mhosva dzeuori. Tichiri munyaya dziri mumatare nemusi wechina, dare repamusoro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iri kupomerwa mutongi mukuru wematare vaLuke Malava yekuti vakazvidza dare mushure mekudzokera kunoshanda asi vanzi nedare iri vaende pamudyandigere. Nyaya iyi yakakwidzwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika avo vainge vaendesavo pamwe nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe nyaya yekuti vaMalava vaende pamudyandigere sezvo kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakaita kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore mashanu kwaisave pamutemo. Asi hurumende inoti payakangokwira kudare repamusoro-soro ichipikisa mutongo uyu, mutongo wedare repamusoro wakabva wasendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaparuremekedzo kune magamba akafira nyika yavo pazororo rekuvarangarira kana kuti Memorial Day weekend. vaBiden vakataura kuDelaware pagungano raive nehama neshamwari dzemauto akafa muhondo dzapfuura vachiti magamba aya anofanira kurangarirwa nekuzvipira kwaakaita kurwira rusununguko rwevanhu. Nhasi vaBiden vari kutarisirwa kuisa maruva ekurangarira magamba aya paArlington National Cemetery muVirginia panoradzikwa mauto. Vamwe vari kutarisirwa pachiitiko ichi igurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye mukuru wemauto General Mark Miley. Kubva muna 1868 America inorangarira vakafa muhondo mukupera kwakubvumbi musi wemuvhuro gore roga roga. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekutadza kufema zvakanaka zvichikonzerwa nekuzvimba kwemapapu kana kuti asma. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuitawo ongororo kuti chirwere ichi, icho chinowanikwa muvana, vakuru kana mumhuri, chinokonzerwa nei. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu. Anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisirawo kukanganisika kufamba.
Vanorwara neasma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kweumumwe murwere amai mesidzi dzaimashongwa.
Ini ndakabatwa asma 1982. Ndakaita very bad cough ndakadmitwa by then yainzi Andrew Fleming iyo parirenyatwa. Ndaifema ndichiita kamwe kasound kakunge huku kuti uii. Ndikapiwa mishonga iri maruva ngo emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinondivhiringa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Vazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemeswa. Inobatsira kuti ivhure mapaipi aya kuti mweya aoneke uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvika kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasi pegore pane zvimwe zvakawanda zvinokonzeresa kuzarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemesa chatopera. Chirwere chekuti chero usi kunzwa kukosora, usi kunzwa kuzarirwa kana kuremerwa pachipfuwa, panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge kusinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asma attack.
Zvinoita kuti munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muattack kana kuti dhasi. Kana zvakakosha kuti magumbeza achinjwe kakati one day pavhiki. Makapeti anokuchengeta dhasi futi. Pane izvozvo ndizvo zvimwe zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muattack.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapiritsi anenge asma zvinokwanisa kudenha denda reasma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rinobazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopisi Vanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCOVID-19 zvakafanana nawo nezviratidzo zveasma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi. Vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navanachirwere chiremba vasati vabaiwa nhomba yeCOVID-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara neasthma hwakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasthma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Mumakwikwi ekutanga eBasketball Africa League Championship akatambirwa kuKigali Arena muRwanda neZuro, chikwata cheZamalek chekuEgypt chakakunda US Monster chekuTunisia 76-63 ndokusimudza mukombe wekutanga muAfrica uyu. Mukombe uyu wakagadzirwa semuonde, muti unowanikwa muAfrica chete, uri mucherechedzo weupenyu uye uchipa vanhu pekupotera, mvura nezvekudya kuvanhu nemhuka. Mukupera kwemakwikwi aya pakapiwawo mibayiro kune zvizvarwa zvemuAfrica zvakaita mukurumbira muNational Basketball muAmerica, zvinoti Hakim Olajuwon wekuNigeria, Dikembe Mutombo wekuDemocratic Republic of the Congo uye Manute Ball wekuSouth Sudan. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sitole.
Magames akatiratidza direction yekwatinofanira kunge tichienda senyika. At least now that Basketball Africa League yauya ichipromota mastructures ekuti basketball iyo professional muAfrica zvichienda neNBA. I think zvakadzaira kuti tivhurike maziso in terms of kugadzira mateams edu, then kukurongeka senyika in terms of sponsorship. And Basketball Africa League yakatipa element one kuti as a country isusu kana munyika dzakaita sana Egypt vachigadzira team one yakasimba ichitotora maplayers from as far as America. Isusuwo tikashanda along those lines where totora maplayers edu anogona munyika. At least tovapusha kuti vatambo Basketball Africa League inenge ine mari dzakati oo, zvinobatsira kudevelopa basketball.
Makawanikwa muchipinda here qualifiers ekuzoenda kumitambo iyo yekuKigali?
Chikwata chedu chinonzi Mercenaries Basketball Club takakwalifya for mafinals abva kutambwa aya. This taka representa Zimbabwe mumakwalifiers achina tikazokundwa nechikwata cheFerroviario de Maputo. But isusu nenyaya yeCovid pane maqualifiers ari kuuya futi ari kutanga muna August. Tinofanha kuenda kuti maqualifiers iwaya semadependent champions munomu. Saka tikuprepare kuti at least for the next tournament tinenge tarongeka zviri nani, takwanisa kuonawo maresources ari nani kuti tiite preparation yekutamba the next edition ye Basketball Africa League.
Ndezvipi zvinenga mpini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyo ye basketball?
Nyaya ye funding, ye sponsorship kuti inotikangasa zvikuru. Then imwe issue inokuti inoti affecta zvedu ndekuti muno muZimbabwe tiri kutamba basketball yedu on a regional basis. Saka vekwamutare vanotamba vega, vekuHarare vanotamba vega, vozomoti kamwe chete pagore vochisangana votamba tournament one. Saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda, because kuno kwamutare kwatiri achitamba macompetitive games akawanda. Saka isusu washina takufanira kuonge tigadzire a national league yatinotamba kuti at least this week vanotamba ne team yekuBulawayo, matamba ne team yekuHarare. Zvinoita kuti tikreate competition iri nani so that panozotambawo muAfrica umudzinge takwanisa kumira.
Ndei api mamwe magames amakatarisira mune ramangwana?
Takatarisira iwayo maqualifiers eBasketball Africa League achina iwayo pana ari kuuya muna August ndowatakatarisira. Then pane magames ari kuda kuuyawo emaAfro Basket maqualifiers iwayo anenge achitambwa nenational team. Asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba paBasketball Africa League vawanewo experience, game time, game experience. At the same time, isusu tizokwanisawo kuona kuti vanokwanisawo kutibatsirawo panotamba Basketball Africa League ndevapi.
Murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sitole vari parunare kwaMutare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.